Zuva ranhasi vanga vari acting speaker vaRuben Marumahoko vataurira Dare kuti vatambira tsamba kubva kuMovement for Democratic Change T inotaura iyo kuti Dr. Thokozani Khupe havachamiririri zvido zvebato reMDCT zvichienderana nezviri mubumbiro guru renyika yedu yeZimbabwe Section 129K zvinotaura izvo kuti kana munhu asisiri nhengo yebato rezvematongerwo enyika raakasarudzwa achimiririra endi pati iyoyo yanyora tsamba kuna spika kana kuti purezidendi wesenati zvichibva kuti nhengo iyoyo iri muimba ipi yacho zvichitaura kuti munhu iyeye haasiri memba webato rayo saka mukuburikidzira zvandiri kutaura izvozvo vamarumahoko vabva vataurira Dare kuti amai Khupe havasiri nhengo yeparamende uyezve pachaita zvinoda kuitwa kuti ZEC Zimbabwe Electoral Commission iziviswe nezvaitika izvozvo.
Vagutu, tichitarisa pamutemo amai Khupe vanokwanisa here kupikisa zvataurwa navamarumahoko izvi?
Ichokwadi vanokwanisa. Tinoziva hedu kuti Section 121 in brackets K yebumbiro romutemo ndo zvainonyora izvozvo zvokuti kana munhu achinzi haasisiri nhengo yebato rakanga ari nhengo paakapinda muparamendi bato iroro rine kodzero yokumuita recall kubva kueither National Assembly kana kusenate. Zvino nyaya iripo ndeyekuti pachine makakatanwa atori kumatare panyaya yekuti MDCT chaiyo chaiyo inonzi etingangoti pamutemo iri legitimate kana kuti iri pamurawo ndeipi. Saka ndoda kuti vateereri vazive kuti mangwana musi wechishanu nenguva idzo dzinoita 2 o'clock dzamasikati patori nenyaya ichange ichinzwika kudare guru reHigh Court kuguta reBulawayo ichange ichizotongwa na Honorable Justice Francis Bere. Inyaya tingangoti yakakwidzwa nevanozviti ndo vari kutungamirira MDC yavachamisa vachitivo amai Khupe neni navabebe hatifaniri kunge tichishandisa zita rokuti MDCT. Saka iyi nyaya iyi tiri kuikwikwidza nhasi chaiye makuseni tofaila atingangotiwo muchirungu anonziwa maopposing papers kana notice of opposition yatiri kumiririrwa naprofesa muzvinafundo Lovemore Maduku.
Vagonesa, hamuna kurwidza kumedza kutsenga kuchada here apa tichitarisa zviri kutaurwa navagutu?
Kwete, tofanira kuyeuka tese kuti chinonzi bato rezvematongerwo enyika haasiri munhu umwe chete. Bato rimwe nerimwe rine mapazi akasiyana siyana. Sebato reMDC tinoti isusu bazi redu guru iCongress, toteera bazi rinoteera rinonzi National Council. Pakati pemacongress ese, National Council ndiyo inonzi supreme decision making organ yebato. Zvichiteera kusangana kwakaita National Council yebato redu amai Thokozani Khupe pamwe chete navaAbednego Bebe navaGutu vakadzingwa zviri pamutemo kubva mubato redu.
Vagutu,
inonzi National Council iyoyo yakaitwa yakagara itori under contest